MuZimbabwe yatove garo ziva kuti makaona veZimbabwe Anti-Corruption Commission kana mapurisa chaiwo akumhanya mhanya kwai tiri kusunga vanhu vari kumusoro soroko kana vari kudyidzana nevari kumusoro soroko, hapana chekupemberera, hapana chinobuda. Iye zvino takanzwa vakabhoyo pakabhoitwa mheremhere nevamai Priscilla Mfumira nenyaya yekuti kwakatorwa mazimiriyoni akawandisisa kubva kuNASA uko vachibhonza vasungwa vabhonyiwa mabheo. Takazviona futi vana Ignesa Chombo uko vakabhovhiringwa vhiringwa corruption vazodidi zvakazonza vana mhosva.
Asika iye zvino Zaki yati iri kutsvaga varume ava kuti izovabvunzurudza.
Kuchangoitwa mheremhere, vari kutsvakwa, vazodiwe, vaendeswa kumatare, asi muzoona hapana chinobuda. Pachirungu vanoti takutoziva ichinzi catch and release. Changozoita apa sekuona kwatiri kuita kuti Zaki ngoitawo senge yaku miramira inyaya mashoko akaburitswa ainzi akaburitswa navachivayo vachirekodwa nevamwe akatenderera tenderaya vachibata-bata mukuru wenyika nevamwe vanhu vari muzvigaro-garo umo vachiburitsa uori hwavo pachena.
Vaambofana mari dziri kutaurwa apa dzakakura idzi. Veruzhinji vangaita chivimbo chipi muongororo yanzi ichaitwa neZaki?
Kutanda nyadzi kwehurumende yevamunangagwa kwekuti isu hatidi corruption, ndekuti zvazobuda muchiaudio record dingshia. Nyaya yeZaki ye 40 milioni hatina kutanga kuinzwa nhasi. Yakatoburitswa nemapepa nhau nemasangano anoburitsa nhau senyaya guva yapfuura iyo, asi hatina kuboona Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichiboita hanya nazvo. Zvazochinja nhasi chii? Takutongoona kuti inyaya yeaudio recording yakaburitswa iya ndopaakunzi ndokuti afumura president necorruption dzaiitika idzi.